Mangwana nakana kwa tereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi, uri musi wechitatu kukadzi 5, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwewo kuti munokwanisa kutiona paFacebook iko zvino tichitepfenyura chirongwa chino papeji yedu yeVOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Madam Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, the First Lady of the United States.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump votura mashoko kunyika yavo asi vasina chavataura pamusoro peAfrica.
Embassy ino yema China yakatibatsira kuti vakumbotsi kufamba kubva kuChina kusawandisa kana kusaitika.
Zimbabwe inoti iri kutambira nemaoko maviri danho rakatorwa neChina rekumbomisa vanhu kungoendaenda nekubva kunyika iyi mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti Zimbabwe iyo yave kuongorora vanhu vanodarika mazana mashanu nevatanhatu vakabva kunyika dzine chirwere checoronavirus dzinosanganisira China kunyanya, inoti iri kufara nedanho rakatorwa nenyika iyi rekumbomisa vanhu kungoenda kana kubva kunyika iyi vachienda kunyika dzakaita seZimbabwe. Chirwere checoronavirus chinofungidzirwa kuti chakatangira mudunhu reWuhan kuChina. Chirwere ichi chauraya vanhu mazana matatu nemakumi mapfumbamwe kusvika pari zvino kunyanya muChina makare. Hapana mushonga wekurapa chirwere ichi wati wawanikwa navana chiremba, asi vamwe vana chiremba vari kuedza kushandisa mapiritsi anodzikisa ukasha weHIV AIDS maARV. KuChina kune vana vekuZimbabwe vakawanda vari kuchikoro. Tatanga nekubvunza vamoyo kuti sehurumende vari kumbonzwa here nezvemagariro avo kunyika iyi.
Pane vana vechikoro vari kuChina vaitaurwa nevakuru vembasi yeZimbabwe uko vachiti vari kuvaongorora continuously, vari vanavo vari kutaura navo nguva dzese. Vese vanofanira kunge vachiteedzera mutsika dzinodiwa kuti vasazobatira utachiona. Saka vari kuchengetedzwa neembasi yedu yekuBeijing yekuChina. Pamusoro pazvo, ndege dzese dzinenge dzichiuya muZimbabwe dzakambodzi dzimbomira nekuChina dzinenge dzichibva kuChina. Embassy ino yeChina yakatibatsira vakati vakumbotsi kufamba kubva kuChina kusawandisa kana kuti kusaitika. Dzangosara ndo dzimwe ndege dzinenge dzichipfuura dzichienda nedzimwe nyika. Saka izvino takutonyatsokutarisira chaizvo.
Kopanyaya mushonga apa ndeipi yamagadzirira kuti padai ngangotibatsireiwo?
Zvakaonekwa nemascientist uko kuChina ikoko kuti mishonga iyo yeHIV ivhairasi ka iyoyo mishonga inorabva mavhairasi iwayo pane imwe yemhando inokwanisa kurapa vhairasi rekorona. Saka matesti anga achiitwa iwayo ari kuonekwa kunzi anenge ari kubatsira. Saka chanyaya kunakidza ndechekuti isu muZimbabwe tinayo mishonga iyoyo. Saka taitumidzira kwese vanayo, kwese kumaborder provinces vagare vanayo nemumaprovinsi edu emukati. Pese pane maairport tarapa kana maborder zvipatara dzese kwaprovincial medical director wedu kuzvipatara kwedu mishonga iyoyo iriko.
Gurukota rinoona nezveutano Dr. Obadiah Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nhau. Totanga nebepa nhau repa internet reZim Online iro rinenyaya yekuti mudzimai wemwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga wavari kunetsana naye muzvare Mary Mbaiwa vakakwira kudare repamusoro reHigh Court kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekurova mudzimai anochengeta vana vavo paHellenic School kuBorodeo muHarare. Bepa nhau iri rinoti mumapepa avo kudare muzvare Mbaiwa vanoti mushandi wemba uyu akafurirwa navachiwenga kuti ataure mashoko ekunyepa ekuti akarohwa kuti vasungwe sezvo vagara vachinetsana kumatare. Tombotarisawo zviri mubepa nhau reChronicle rine nyaya yekuti Trafigura PTA iyo ine muzinda kuSwitzerland inonzi ndiyo yave nezvikamu zvakati wandei mukambani yanga ina vakuda tagwirei. Vatagwirei vanoti havachadi zvekuramba vachitengesa mafuta ekufambisa dzimotokari. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vatereri kuti vasashandise mashoko ekunyomba kana kutuka vamwe.
Apo paStudio 7 makadii zvenyu vashamarari wedu. Ini ndinofara, ndinoitwa Siyabonga Clive Chuma, ndiri muno muEastern Cape muSouth Africa. Ndichidawo zvangu kukorokotedza watongi wematare epamusoro wekunyika yeMalawi nedanho rawakatora rekuti iro wabude nechokwadi chakaitika pasarudzo dzegore rakapera dzemuMalawi. Zvino zvinoratidza kumira pachokwadi uye zvino zvinopromota nyika kuratidza kufambira mberi. Chokwadi chikatanga mumba nekwamunoenda chinokwanisa kutarisika chine chimiro chinoita kuti waenzi wanzwe zvakanaka maererano nekubvakacha kana kunzwisisa chimiro chamuri sevanhu venyika. Pedu apa tine dambudziko paZimbabwe rekuti watungamiri tinavo asi kurongeka ndoko wasina.
Makadiko makadiko vashamarari mose wepaStudio 7 apo. Ini zita rangu ndironzi Madzibaba Chubwe, ndiri muno muSouth Africa ndichiraramira zvangu ndiri muHooster. Inini ndida kutaura pamusoro peuyu uyu akanotenga mushini anonzi John Mangwiro uyu. John Mangwiro uyu akatotenga mushini achitoziva kuti mushini wakatofa. Akatotenga neprize nelow price. Mushini wangatoiswa kuscrape adu, watoraswa kuIndia. Apa vanhu apa rongoramba uchingofa muzvipatara iya kumushini vakunzi ndatenga mushini yako zvati yatenga chinhu chakaora.
Sera sei vana mukoma jongana na mukoma tanono kawande. Esha tinochema chemawo neukuru bwedu buri kumberi kwedu kuti zvendege vakatenga resecond end mishini yekurapisa vanhu zvekuona kuti vanhu vadini votenga resecond end. Iye zvepuresidendi akapinda paari second end, saka zvinobuda here? Tatenda hagwa. Ndini maziva ndadzoka ndiri kuno kuSouth Africa kuJoburg.
Pazuvai veStudio 7 makadiko, ini ndinofara zvangu. Ini ndoda kutaurawo pamusoro penyika yedu. Chokwadi zvinhu zvari kuitika kuMalawi zvinofadza kwazvo. Ndaishuvirawo kuti kudai vemunyika medu vasingafani kuita zvematongerwo enyika asi vachishandiswa nevematongerwo enyika vadzidzawo kubva kune vekuMalawi. Izvi zvinodadisa izvi kune vanhu vekuMalawi. Uyewo ndinofara chaizvo nekuti iwo vana veZANU PF vakusvinurawo, vakukwanisa kuonawo zvakashata zvatinosigara tichingotaura isu veMDC kuti no corruption ndiwo masankishini atinawo muZimbabwe. Saka ndirofara kana vakuonawo zvinhu zvakadai, kureva kuti Mwari vakuburutsa chiedza kuvana veZimbabwe. Kudai vana veZANU PF mese masvinura sevamwe venyu vari kuona pane dambudziko, kwete kungochema nekuti chamisa chamisa everyday, asi dambudziko muchiriona pariri.
Makadiko vashamwarari vestudio 7 mukoma Jonga kandimire ndingafarawo chaizvo mukamboita kuti audio yangu inzwikewo pano pastudio 7. Haini zvezano ndasozvikonewa ike zvino unotopera simba chaiko. Vakambotenga ndege, vanongotenga ma-second hand kana kuti vanongondodzinonga kwadzinenge dzarashwa. Hautombozivi kuti zvinoenda nezvimwe. Ike zvino vanotizve vatenga mishini yemuzvipatara yakatomboshandiswa kare. Apa inonzi haisi kuzikana kuti yakatengwa kukambani ipi, saka unoshaya kuti zvinofamba sei. Takuto kutongofungwa kuti pamwarungo ndononga zvinhu zvakarashwa vachingoya nazvo kuno kuZimbabwe. Ino Zimbabwe yaiya kungoita zvokungotengwa zvinhu zvitsaro here. Ivo vachitenga mota dzavo vanotenga nyuwani-wani. Saka kana vakutenga zvokuti vanhu vararame varapwe, vanongotenga zvinhu zvitsaro chete here? Imbondibvunzira vanhu vezano kuti vanonatso kuzvifambisa sei shuwa-shuwa. Kuti kana zvazvo kuti ruzhinji rweZimbabwe rurapwe, ndopa vanondotenga mishini yakatofa kare yakatoora kare.
Aiwa, tinotenda zvikuru vatereri vestudio 7 vanga vachipa mashoko avo, asi tinoda kukuyeuchidzai kuti mashoko evatereri aya haanei nechekuita nestudio 7 sezvo dziri pfungwa dzavo. Tinokukokai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurukuro dzerunyararo dzakanangana nekuunza runyararo muLibya dzichitungamirwa neUnited Nations dzatanga munyika iyi. Nhaurirano idzi dziri kuenderera mberi hadzo, kunyange hazvo vari kurwisana nehurumende vari kuramba vachienderera mberi nehondo. Nhaurirano dziri pakati pehurumende nechimwe chikwata chiri kuirwisa. United Nations yatumira nhumwa yayo vaGhassan Salame. Sarudzo dzekutanga dzemaprimary mubato remaDemocrats muAmerica kuIowa hadzina kufamba sezvanga zvakatarisirwa, sezvo zvakabuda musarudzo idzi zvaifanira kubuda nezuro zvisati zvabuda. Vakuru vakuru vebato iri muIowa vanoti zviri kunonotsa sarudzo zvimhingamupinyi zvakasiyana-siyana, uye vanoti vanotarisira kuti panopera zuva ranhasi vanenge vaburitsa kuti ndiani akabudirira. Vatereri musakanganwi kuti tichakupai mashoko emutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump, avo vanga vachitura mashoko kunyika yavo emamiriro akaita zvinhu. Asi iko zvino regai tichimboenda kuchikamu chatinokupai mumhanzi. Nhasi tine muimbi anozikanwa ye nekuti Farai the Great.
When you Dinote Mukandifa Simba Renew Kambane Kambane.
Mkoma Farai, mukatuzoti zvekuimba izvi zvakatanga rini?
Zvakatanga mugore ra2013 muguta reGweru muZimbabwe.
Ko kunyatso tsikisa makatanga orini?
Mugore ra2014 ndipo pandakapinda music industry professionally. Ndiro goreo randaka rekoda album rangu rekutanga rinonzi Zero Foundations.
Ndevapi vaimbi muZimbabwe nemuAfrica vamungati vanokupai chido chekuti munge muchikwanisa kutsikisa mimhanzi yakadai?
Pavaimbi vemuZimbabwe pane vanosanganisira ivo Dr. Thomas Mafumo, the late Dr. Oliver Mtukudzi Chiwoniso, Nana Dudu Manenga, vaimbi ava vanondikurudzira uye vanoita kuti ndinzwe chido chekuita manzi endinoita nokuti ndakatarisa iwo ndikaona kuti vanoshandisa zvipo zvavo kukurudzira vanhu vanoshandisa zvipo zvavo positively to bring about positive change in the nation in communities.
Ndakukanganisira mumwe wangu wadiwa taura zvavawe kundinyararira ndingaziva sei zvavawe kundinyararira ndingaziva
sei ndine damba refu idzva rinonzi Hero Song of Hope. Damba refu iri rave available on all digital music distribution platforms sanganisira na iTunes ana Amazon vanana Deezer nana Spotify. Song of Hope album damba refu iri mune ma collaboration andakaita nevaimbi vanosanganisira Man Soldier, Precious Chauke nevamwe vakati wandei. Damba refu iri rine nziyo dzinosanganisira inonzi iyo title track Song of Hope, Perspectives, Changes, Tales. Mu damba refu iri ndinenge ndichiimba nezvema issues ari kuaffecta vanhu muupenyu senziyo inonzi iyo Perspective. Ndinenge ndichiimba nezviri kuitika muAfrica zvichirelata to the political different political environments dziri kusangana nazvo muAfrica. Pane nziyo dzinosanganisira inonzi Changes, inziyo inenge ichitarisa munhu ari kuda kutendeuka kubva munzira dzakaipa dzaanga achifamba asi ari kuona kuti ega haazvigoni anotoda rubatsiro rwaMwari runobva kumusoro. Pane mavhidhiyo acho atoipo ari kupromota this album senziyo inonzi iyo kung'anga. Nziyo iyi itori nevhidhiyo iri available on YouTube. You can search for Farai the Great on YouTube and see these videos. Emhanzi dzakasiyana dzinowanikwa pano pasi. Ukateerera uchanzwa pane maelements eblues, pane maelements ejazz, epop, erock, pane maelements esamba. Ndaiita kuti vateereri vanguwo vave nezvitsva zvavanokwanisa kunzwa. Uye ndakanyatsokukwenenzvera kuita kuti ribude riri unique to my personality. Kuita kuti vateereri vasanzwe an imitation but vanzwe the best of who I am. Pakuimba kwangu ndinonzi ni Farai the Great. Because I believe that I carry greatness. Saka pane manzi yangu yese ndinoita, I strive kuti vateereri vangu vakwanise kunyatsokunzwa kuti greatness yacho iri papi chaipo pamanzi yangu. Kudaro nai majori kusaya moyo.
Aiwa na ko kama manzi kubwa kuna Farai the Great atava tashuka kuchikamu kumagumo yiko chikamu chedu che mumanzi iko zvino toenda kumashoko mtungamiri wenyika ya America va Donald Trump avaparura nasi mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika mavo vachibata bata nyika dzakaita sana Venezuela nedze ku Latin America asi pasina chavataura nezve Africa. Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weAmerica va Donald Trump vatura mashoko kunyika yavo etatu kubva zvavasarudzwa kuve mutungamiri wenyika kana kuti Third State of the Union address vari mudare reparamende yepasi kana kuti Representatives muWashington DC vachiti vanofara kuti vari kumira pamberi pedare iri vaine mufaro nekuda kwekusimukira kwehupfumi hwenyika kwavati kudzoka kune mutsindo kweAmerica kana kuti The Great American Comeback. Vachichingamidza nhengo dzeparamende pamwe nemasenata vanga vari kudare pamwewo nemudzimai wavo nezvizvarwa zvose zveAmerica, vaTrump vati mukati menguva pfupi vakakwanisa kuparadza maonero ekuti America iri kudzikira uye varamba kudzikisirwa kweremangwana reAmerica.
My fellow citizens, 3 years ago we launched the Great American Comeback. Tonight I stand before you to share the incredible results. Jobs are booming. Incomes are soaring, poverty is plummeting, crime is falling, confidence is surging, and our country is thriving and highly respected again.
Mukati memakore matatu chete, takwanisa kubvisa pfungwa yekuti America yave kudonera pasi. Tiri kuenderera mberi nemafambiro anga asingafungirwe nevakawanda munguva pfupi yapfuura.
Mutungamiri weAmerica atiwo muono wavari kuzoburitsa manhera ano unoratidza kuti vari kuvaka sei nyika ine budiriro inokunda dzimwe dzose pasi rose uye isina rusarura yekuti ani nani zvake anokwanisa kupinda mubudiriro yayo. Panyaya yeupfumi hwenyika, vaTrump vati kubva pavakapinda pachigaro chemutungamiri wenyika vakashanda zvakasimba kumutsiridza upfumi hwenyika yavo. Vatiwo huwandu hwemadzimai apinda mabasa wasvika pazvikamu 90 kubva muzana pasi peutongi hwavo.
And very incredibly, the average unemployment rate under my administration is lower than any administration in the history of our country. Of the previous administration, the world would not now be witnessing this great economic success. The unemployment rate for African Americans, Hispanic Americans, and Asian Americans has reached the lowest levels in history.
VaTrump vati zvizvarwa zveAmerica zvinodawo utano hwakanaka unokwanisa kuwanikwa chero nguva nemunhu wese. Panyaya yekutengeserana neChina, mutungamiri weAmerica ati mazuva mashoma adarika vakanyorerana chibvumirano chitsva nenyika iyi icho chichachengetedza vashandi vemuAmerica. Mutungamiri weAmerica uyu atiwo ari kudzosera utungamiri hweAmerica pasi rose uye vari kusimuka zvakare vachirwira rusununguko mudunhu ravo. Vati utungamiri hwavo vakabvisa mitemo yaikundikana weutungamiri hwakanga huripo panyaya yeCuba. Vati vari kutsigira vanhu veCuba, Nicaragua uye Venezuela kuitira kudzora utongo hwejekerere. Vatiwo utongo hwava Maduro huchaparadzwa. VaTrump vatiwo mukuchengetedza rusununguko rweAmerica vakadira mari yakawanda kumauto enyika yavo kuburikidza nekuumba boka remauto idzva rinorwa hondo dzinosanganisira dzezvitundumusere musere. Act 8, Trump Military. Vati America inofanirwa kuve nzvimbo inogara zvizvarwa zveAmerica zvinochengetedza mutemo kwete makororo. Apo vari kudzivirira America vari kushandawo kupedza hondo dzeAmerica muMiddle East. Seyave tsika ebato rinopikisa reDemocratic Party yekuti rinodoma nhengo dzinenge dzichiri kusimukira kuti dzipindure mashoko avaTrump. Gore rino bato iri radoma gavana veMichigan amai Gretchen Whitmer avati bato reDemocratic Party rinongoda kuti pave neutano hwakanaka.
We're here today with families and parents, teachers, and most importantly, students. I want to thank you all for coming. But tonight, I'm going to talk to those of you who are watching at home. I'd need a lot more than 10 minutes to respond to what the president just said. So instead of talking about what he is saying, I'm going to highlight what Democrats are doing. After all, you can listen to what someone says, but to know the truth, watch what they do. Michiganders are no different from Americans everywhere. We love our families and want a good life today and a better life tomorrow for our kids. We work hard, and we expect our government to work hard for us as well. We have grit and value loyalty, and we still root for the Detroit Lions. We and all Americans might be weary of today's politics, but we must stay engaged. Our country, our democracy, our future demand it. We're capable of great things when we work together. We cannot forget that despite the dishonesty and division of the last few years, and that we heard tonight from the President of the United States, together we have boundless potential. And young Americans are proving that every day by taking action. That's what I want to focus on tonight.
Bato iri radomawo amai Veronica Escobar vanove miriri wedunhu reTexas muparamende kuti vapindurewo mashoko avaTrump aya murimi rweSpanish. Tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica. Profesa Masocha vanoti mashoko avaTrump anga akanyanya kunangana nenyaya yavo yekuti America inga iri yakanaka zvakare kana kuti making America great again.
VaTrump vataura mashoko makuru chaizvo ari kuita musangano wavo, mabasa ari kuita musangano wavo, zvanga zvichiratidza kuti zvanga zvisingafarirwi nerimwe bato ramaDemocrats. Papa chiratidza sokuti pane kukonana kwakanyanya kuwanda chaizvo chaizvo, asi vataura zvakawanda kubva ku mavonero avanoita America mberi kunoenda uko nezvavari kuita, ufumi mamirira hwaita pari zvino, mitero yavakadzasa vakataura zvibvumirano zvavakaita nedzimwe nyika vana Canada, zvese izvo namauto muAmerica nezvavanoshuvira kuti dzidzo yemuAmerica nezveutano nezveimmigration zvinge zvichimira nenzira yavanoda ivo.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga Kandemiri, sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanotura mashoko kunyika yavo, asi havana chavataura pamusoro peAfrica, kunyange hazvo vataura nezvekune dzimwe nyika dzakaita seCuba, Venezuela nedzimwe dzakawanda dzekuLatin America. Zimbabwe inoti iri kutambira nemaoko maviri danho rakatorwa neChina rekumbomisa vanhu kungoenda nekubva kunyika iyi mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele ndichiti muswere zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda.